Mumashoko avo vamunangagwa vakorokotedza vachisekedhi vachiti vakakunda zvine mutsindo. Vanoona nezvesarudzo munyika iyi vanoti vachisekedhi vakawana zvikamu 93 kubva muzana kana kuti 73% zvemavhoti. Mutungamiri wenyika atendawo vanhu vemuDRC achiti vakavhota kunyangwe paive nezvimhingamupinyi. Vamunangagwa vakurudzirawo runyararo munyika iyi kunyange hazvo yagara iine hondo. Asi mashoko avamunangagwa ashorwa zvikuru nemutauriri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi.
Tiri kuti dai kwamirirwa process yanyatsopera maobserver missions otaurawo zvavakaona musarudzo. Asi haiwa, hazvitishamisi, takaonawo ivo vekuDRC vachichimbidzika kurukotedza vamunangagwa nekutozouya mukati memakakatano kuzovazodza.
Mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vati hapana chakaipa chaitwa navamunangagwa.
Pakukurukotedza vachisekedhi vari kuremekedza zvataurwa nevanoverenga nekutaura unenge wakunda pamaelection.
VaMarapira vatiwo
kana kune chimwe chichaitika tinenge tichingoona kufamba kwazvo mushure, asi isu tinogutsikana nemaelection akaitika kuDRC ende tinoona zvakakodzera kukorokotedza kwete vachisekedhi voga asi nevanhu veDRC pakugona kuvhota vachisarudza zvavanoda.
Tabvunzawo vamukwananzi nezvinombotaurwa nebato reZANU-PF zvekuti vanopikisa havadi kukundwa musarudzo.
Chatinoramba kukundwa musarudzo dzinenge dzisina dzisiri fair, dzisina kumira zvakanaka. Besides that, kana sarudzo dzikaitwa zvakanaka, mareforms aripo, pane zeki yakamira zvakanaka, hapana munhu anoramba budikidzo dzesarudzo. Tinotokorekotedza anenge ahwina kana achinge ahwina. Asi nemamiriro akaita Zimbabwe, ZANU-PF haigoni kuti ihwine sarudzo. Ndosaka vachishandisa nzira dzavanoshandisa dzechitsotsi kuti varambe varipo.
Vakaongorora sarudzo dzemuDRC vanoti nzvimbo dzekuvhotera 2/3 dzakanonoka kuvhurwa uye michina yekuvhotesa 30 kubva muzana kana kuti 30% yaisashanda zvakanaka, zvakapa kuti mamiriyoni nemamiriyoni evanhu adzokere kumba asina kuvhota. Asi izvi hazvisi kumisa vatungamiri venyika dzemuAfrica kukorokotedza vachisekedhi. Vamwe vatungamiri vakorokotedza vachisekedhi ndiva Evariste Ndayishimiye vekuBurundi, asi vachiti havo kana pakaita vasingawirirane nezvakabuda musarudzo vanofanira kuenda kumatare zvogadziriswa murunyararo. Izvi ndizvo zvataurwawo nemutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vakurukotedza vachisekedhi, asi vakatiwo vanoimba kuti pave nerunyararo kana vanopikisa vakafunga kupikisa zvakabuda musarudzo vachikurudzira kuti vaende kumatare. Mutungamiri wenyika yeTanzania Amai Samia Suluhu vakurukotedzavo vachisekedhi. Asi chii chinopa kuti dzimwe nguva zvinetse kuteedzera kurudziro yekuti vanhu vaende kumatare kana vakakundwa musarudzo dzine mutauro? Tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Nyaya yematare idambudziko munyika dzakawanda muAfrica. Matare anoonekwa senge asingapi mitongo inenge iri transparent tichitaura nechirungu. Matare anoonekwa zvekare sekunge anofevhera mahurumende and uyezve ane yatingati propensity ekuita tilt maresults kune avo vanenge vachitonga kana vatungi vamiri venyika.
Vachisekedhi vari kutarisirwa kutoreswa mhiko musi wa20 Ndira kana pasina vaenda kumatare kunokwikwidza zvakabuda musarudzo. Dare repamusoro-soro munyika iyi reConstitutional Court rine mazuva 10 ekunzwa nyaya yevanenge vapikisa zvabuda musarudzo, rozotaura zvakabuda musarudzo zviri pamutemo musi wa10 Ndira. Blessing Zulu, Studio 7, Washington DC.